Mangwanani akanaka vatereri. Tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 10 Gumiguru 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 tiri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Semisa Zimbabwe tinotaura kuti kufambiswa kumashoko kumuzindawe Zimbabwe Broadcasting Corporation kunoda kuti inge yatapanurwa yayamurwa kubviswa paburukato rwekubatwa nemasimba ezvematongerwo enyika. Yopiwa mukana kuti igadziridzwe idzumburudzwe kuburikidza ne audit report rakaitwa ne KPMG.
Misa Zimbabwe inoti Zimbabwe Broadcasting Corporation inofanirwa kuregerwa ichiita basa rayo zvakanaka pasina kupindira sezvamatongero enyika.
Ndekutaura kwandakaita isu ticharamba tichiita zvekuti tizame kutaurirana kunze kwematare edzimhosva nevanotonga muSouth Africa nevemaboka akasiyana siyana kuti tiwane nzira yakanaka yekugadzirisa dambudziko.
Nyaya yemaZimbabwe exemption permits ichanzwika mumatare muSouth Africa kubva musi wa 28 November kusvika musi wa 1 December.
Ende chikuru ndechekuti tinongofara kuti munhu akakwanisa kuzosvika kumusha kuti awigo kumusha kune hama dzake. Dai vakabva kuAmerica isusu vaivateera vaivafarira tanga tisakwanisi kuzovaona, nekuti ndodavira kuti kana hama dzedzidza ravo dzinofarawo kuti mwana adzoka kumusha.
Muimbi Lancelot Mafumo weBlacks Unlimited otarisiwa kuradzikwa nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Sangano remisa Zimbabwe rinoti vashandi veZimbabwe Broadcasting Corporation kana kuti ZBC vane kodzero yekuratidza kunyunyuta kwavo nemushandirwi wavo sezvinofanirwa kuitwa nevashandi vose munyika. Misa Zimbabwe yataura izvi zvichiteera mashoko ekuti vashandi veZBC vakataura mashoko kumutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachinyunyuta nezvemashandiro avo vachitiwo vari kupiwa mari iri pasi peyakatarwa neNational Employment Council. Mukuru weMisa Zimbabwe vatavani mwoyo vashora zvirikuitwa kuvatori venhau munyika vachitizve ZBC inofanirwa kuregerwa ichitsvaga zvirongwa zvainoona kuti ndizvo zvakanaka uye zvinodiwa nevanhu, vachiti vashandi veZBC vashandi sevamwe vose, naizvozvo vane kodzero yokutaura zvinovanetsa pabasa.
Semisa Zimbabwe tinotaura kuti kufambiswa kumashoko kumuzindawe Zimbabwe Broadcasting Corporation kunoda kuti inge yatapanurwa yayamurwa kubviswa paburukato rwekubatwa nemasimba ezvematongerwo enyika. Yopiwa mukana yekuti igadziridzwe idzumburudzwe kuburikidza ne audit report rakaitwa ne KPMG richitaura iro kuti ZBC yanyanya kuvhiringwa neuori nemaburi akanyanya anobva kupolitics anobva kunzvimbo dzakasiyana siyana.
Semisa Zimbabwe vamoyo, ndeipi nzira yamunoti itorwe kuti zvinhu zvifambe zvakanaka?
Kuti zvifambe zvakanaka, ZBC ingaipiwa mukana wokutsvaga urongwa yatinoti yo quality programming kuitira kuti vanhu vange vachibhadhara maresinesi. Zvinongoitwa nemuzinda weDSTV ndozvinoda kuti zviitwe kuZBC. Yadaro yochikwanisa zvakare kunge ichitsvaga vashandi vakakodzera vanoibetsera kuti irambe ichiisunda zviga zvayo yatinotiwo mastrategic objectives.
Ko panyaya yevatapi venhau avo vatanga kusungwa-sungwa kana kurohwa-rohwa svondo nesvondo, Misa Zimbabwe pane zvaaita here nenyaya iyi
Mr. Zimbabwe inoti
tochiinda panyaya dzekumbunyikidzwa kuvatapire nawo mutapi mukuru anoaiye Godwin Mangudya akaambunyikidzwa achida kuparura kana kuti kuparu nyoro pamusangano wezano PF waiva kukwadzana akabatwa kwenguva inosvika kuawa kana awa rakakwana nemaCIO nevanotsigira chikwata bato rezano PF. Izvi zvinoitiratidza kuti vashandi vari parumananzombe zvinoratidza kuti vatapenhau vari parumananzombe sezvatoenda kunguva yesarudzo. Chatinokurudzira isu ndechekuti vanoshanda nevatapenhau kubva kubazi rekutapwa kwemashoko kusvikira kuZimbabwe Media Commission mapurisa ngatibetsere kuchengetedza vatapenhau vachiita basa ravo. Muzuva ranhasi mumwewo zvakare anotapa achishandira kuNewsday Desmond arambidzwa kupinda achipomerwa mhosva yekuti Newsday haiwirirani nemusangano uri kutonga. Izvi zvinoratidza zvakare kuti vatapenhau vangosiyiwa vari pachena vari panyanga dzamushore. Isu tinotaura kuti vatapenhau vanochengetedzwa nebumbiro remutemo naizvozvo havafaniri kunge vachirambidzwa kubata basa zvakasununguka. Pavarambidzwa vezebc vanga vachibvumidzwa kupinda. Izvi zverusarura zvichitarisirwa kuti wabva mumba yani hazvikurudziri kushanda kwakanaka mukutevhenyurwa kwenhau.
Avo vange vari mukuru weMisa Zimbabwe vatavani mwoyo vari parunhare kuHarare neStudio 7. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reSouthern African Liaison Office rinoti nyaya yakakwidzwa kumatare edzimosva yokupikisa danho regurukota reSouth Africa rezvemukati menyika vaAaron Motsoaledi pamusoro pemagwaro anobvumidza zvizvarwa zveZimbabwe kuti zvishande zviri pamutemo ikurumidze kunzwika nedare. Ichanzwika kubva musi wemuvhuro 28 November kusvika musi wechina 1 December. Masangano anokwana mana kusanganisira reHelen Suzman Foundation neZimbabwe Immigration Federation akaendesa nyaya iyi kumatare asi haina kunzwikwa pamazuva avakange vakumbira. Vanorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reSouthern African Liaison Office vamunjodzi mutandiri vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti nyaya iyi ipere nenhaurirano kwete kuenda kumatare.
Panyaya yezvizvarwa zvekuZimbabwe zvine mapemits aya atakati anonzi maZTP yakanga yaendeswa kumatare edzimosva munguva yapera iyo nemasangano akati wandei anokwana mana kusanganisira veHelen Suzman Foundation pamwe chete nevemapoka ezep iyo vakanga vatorawo danho rekuenda kumatare edzimosva. Yakazogarirwa pasi nemajaji vachizama kuonesana kuti yofamba sei.
Pane zvavakabuda nazvo here vamutandiri?
Pakaonekwa kuti pane mareplying affidavits aifanira kuitwa nemapoka akasiyana-siyana kusanganisirawo neHome Affairs kusanganisirawo nezvinana Helen Suzman Foundation. Saka nyaya iya yaifanira kuti itange nezuro kusvika musi wechishanu. Asi hazvina kuzoita saizvozvo, yapushwa kana kuti yaiswa kumberi yaakutanga musi wa28 November uri musi wemuvhuro ichitarisirwa kupera musi wechina musi wa1 December. Asi kana ministry yeHome Affairs minister Motsoaledi vakawana mukana wavari kuda kuwana inogona kutozonzwika musi wa6 to 9 February mugore ra2023.
Izvi zvinotambirwa here nemapoka akaendesa nyaya iyi kumatare?
Ndataura nevanotungamira mapoka akasiyana-siyana iwayo akaenda kumakoti. Vari kuti vakakumbirisa kudare remhosva kuti dai nyaya iyi yanzwika gore rino risati rapera kuti vanhu vagone kuziva kuti vari kufamba gwara ripi. So tinotarisirawo kuti vanowirirana vozama kuti iitwe nekuchimbidza kuti zvinofanira kuitwa zviitwe pachine nguva.
Vamutandiri, pane imwe nzira here iri kushandiswa mukuedza kugadzirisa nyaya iyi?
Ndikutaura kwandakaita isu ticharamba tichiita zvekuti tizame kutaurirana kunze kwematare edzimhosva nevanotonga muSouth Africa nevemaboka akasiyana siyana kuti tiwane nzira yakanaka yekugadzirisa dambudziko.
Avo vange vari vanorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reSouthern African Liaison Office vamujoji mutandiri vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7. Imwe nyanzvi mune zvamatongerwe enyika inoti kana mafambisirwo akaitwa sarudzo dzenhengo dzepolitbro yebato rezanupf ariwo achaitwa musarudzo dzenyika gore rinouya, hapana chinomusoro chinofanirwa kutarisirwa musarudzo dzegore rinouya. Muzvinafundo Eliot Masocha vanoti kana vanhu vapedza kuvhota, chinotevera kuverenga mavhoti nekuudza vanhu ipapo kuti akunda ndiani, vachiti zvinotaurwa navatafadzwa mugwadi zvokuti zvakabuda musarudzo zvichamboendeswa kumakomiti nekumutungamiri webato vanhu vagozoudzwa, ndicho chiratidzo chekuti zvinobuda musarudzo handizvo zvinoziviswa vanhu. Tabata muzvinafundo Masocha kuti tinzwe zvizhinji.
Mafambisirwo zvinenge zvakaipa vamwe vachitohwa kuti vamwe vaipiwa macellfoni, vamwe vaipiwa mabhandos namaindaneti nezvimwe zvakadero, handiwo maitirwo anofanira kuitwa munyaya dzamaelections kana tichida kunyanyokunyatso kuti tione chiro demokrasi iyai dechetere mukusarudza vatungamiri vanozototimirira, nokuti zvinozoitika ndozvokuti kune mari chero asina ruzivo, chero aino rusarudzo, chero ari munhu wakaipa kana kuti ari muvengi wezanup f unopedzisira apinda mukati imomo. Saka tikabvira pamaitirwo akaitwa maelection iwawo, ndinoona kuti zvainzi zvaiitika zvacho hazviratidzi kusarudzana kwakajeka kwokuti vatungamiri vanoziva nechido norudo navanhu ndivo here vanozosarudza kuita kutendwa komiti ikoko, kana kuti zvinenge zvaakunzi uyu ndiye wakandi pachakati kana kuti uyu ndiye hama yangu. Hazvinaki izvozvo maelection, nokuti sarudzo idzodzo ndidzo dzinozosvika kwese dzaakutoredzerwa maitiro adzo kumageneral election ayaya anozenge achisarudza vana president, vana mp nezvimwe zvakadero. Saka zvinobva zvaumba sarudzo inenge isina mucherechedzo wakanaka, sarudzo inenge isingazoburitsi vatungamiriri chaivo chaivo vano rugo rwavanhu nokutungamirira vanhu, nokuti zanup f ndiyo pati yatingatihopeka ndiye inodi ndiye inotonga. Saka maitiro ayo anofanira kunge aine chiratidzo muzimbabwe nepasi rose kuti vanoita maelection avo nenzira kwayo.
Kana makatarisa pakupera kwacho zvinonzi zvichamboenda kukomiti zvigozoenda kuna president zvigozotaurwa, ndiyo nzira ingava yakanakavo here iyo kuita sarudzo?
Kana zvaakuzoita saizvozvo hadzisisiri sarudzo dzinenge dzasarudzwa navanhu, nokuti kumakomiti kwatichaita nokutanda president ikoko vachandototendeka vamwe vanhu kuti hakubve hai ngaabveuyu nokuti hatimuoni zvakanaka. Saka ndivo vaakuzondopedzisira vaakunzi ndivo vasarudzo, kwete vanhu vapasapa, asi kuti komiti yacho yeyo president wacho ndiye uchange achitotendeka vaanoda. Zvinotingatiwo sarudzo here iyoyo inenge inoitwa nepati yatinonzi inotonga inenge ichida kuratidza chii kuvanhu vezimbabwe vose? Hatiti ndo corruption iyo kuti zvozondonzi uyu haana kuapruvwa napresident, kokana ari iye unenge achidiwa navanhu, kana ari iye unenge ano mwoyo kwawo wavanhu wokushandira hurumende asingadii napresident. Zvaazvokusarudza vanhu vapresident here izvi kana kuti zvaazvokusarudza vanhu vavanhu?
Avo vange vari muzvinafundo Eliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. vanoona nezvekufambiswa kwemashoko muzanu PF vatafadzwa mugwadi. Vakati sarudzo dzakafamba zvakanaka uye zvakabuda musarudzo idzi zvichaendeswa kumakomiti nekumutungamiri webato iri vanhu vagozoziviswa zvakabuda musarudzo. Munewsday ranhasi munyori anoona nezvegwara remusangano muzanu PF vaMike Bima vanoti bato ravo rakapindwa nevavengi vachiti dzimwe nhengo dzebato ravo dziri kushanda nevamapato anopikisa. Lancelot Mapfumo aimba nechikwata cheBlacks Unlimited anotarisirwa kuradzikwa nhasi kumarinda eWarren Hills muHarare. Lancelot uyo aimba nechikwata chaitungamirwa nomukoma wake Thomas Mapfumo akashaya muAmerica nechirwere chegomarara. Tabata sawira wemufi vaRaymond Majongwe kuti tinzwe mamiriro akaita zvinhu.
Ngoma Lancelot Mapfumo ndichitaura ini semunhu wandakatanga kuonawo ndichikura, munhu wekuti pandakatanga kuziva kuti kune chinhu chinonzi chimurenga ndiri kuprimary tichienda unoteerera kumarondera, takaona kuti munhu akanga achiridza ngoma zvaitifadza. Muridziro wangoma wakasiyana nemaridziro aitwa ngoma nana Chibhodhoro nevamwe, nekuti avo maridziro anga atori yatingati yakapedzera yatoo signature style, nekuti vane maridziro avo avaiita yekuti ngoma chaiyo chaiyo vairidza kusvika pastage yekuti unogona kuenda kubhendi raThomas Mapfumo wonoteerera brass, wonoteerera vaimbi, woteerera madrums chaiyo, asi uchinzwa ngoma padzodzega. Kureva izvo kuti vaLancelot Mapfumo vakagona kucreata a new style yekuridza ngoma mubend.
Achachengeterwa kupi uye chii chinotarisirwa pakuchengetwa kwake nhasi?
Chiripo ndechekuti from zvatiri kuona inezvi ndechekuti ngoma Lancelot vanoigwa muHarare Warren Hills nhasi musi weMande, ende chikuru ndechekuti tinongofara kuti munhu akakwanisa kuzosvika kumusha kuti awigwe kumusha kune hama dzake. Dai vakarwa kuAmerica isusu vaivateera vaivafarira tanga tisakwanisi kuzovaona, nekuti ndodaviro kuti kana hama dzedzinza ravo dzinofarawo kuti mwana adzoka kumusha. Asi chakaipa ndechekuti vangodzoka vari mukofini zvavo, asi kuti makore mairi mashoma apfuura takanga tinawo ngoma Lancelot takafamba pamwe chete tikatendera kumashows tikatofara zvikuru navo pamwe, ndoko akuri kuonekedzana kwedu navo. Asi munhu wekuti vanovafarira vakaonawo kuti murume uyu akabata basa rake sebasa.
VaMajongwe, hama neshamwari dzinofungei pakutadza kuvepo kwaThomas Mapfumo?
Chiripo ndechekuti vanhu vakawanda vari kutaura nenyaya yekuti kuThomas Mapfumo sei atadza kuuya kuZimbabwe. Zviri pachena kuThomas Mapfumo ataura nyaya yake kuti ndinotya kuti ndikauya kuZimbabwe ndinobatwa. Ko anenge aizoramba kuti Thomas Mapfumo atadza kuuya kuZimbabwe ari kunyepa kuti anozobatwa? Ari kuzvitaura ndiThomas Mapfumo, ndiye ari kuziva ari kutya zvaari kutya. Tikarambidze munhu kutya here? Kana munhu akati handigoni kupinda musango mune kuti mune shumba, toti usapinde nekuti shumba dzakapedzera kuonekwa kare. Iye ari kuziva kuti mune shumba yaanoziva ari kuitya, ende ari kutadza, ari kutaurawodza kuti ini handigoni kupinda mune kuti ndine zvandiri kuziva zvandinotya. Saka chikuru ndechekuti Thomas Mapfumo ataura nyaya yake, nyaya yake isusu vamwe anoziva kuti zvinoitika munyika tiri kuzviziva kuti fear yake ari kutaura is not unfounded. Munhu ari kutya zvaari kutya, ende haine kwandiri ndongoti mukanya ndivo munhu mukuru haasi mwana mudiki. Ende tinoti isusu mashoko evakuru kwazhinji kazhinji vanenge vaine zvavanoona. Thomas Mapfumo haasi munhu wekuti munhu anongotaurwa munhu nje. Thomas Mapfumo munhu anenge woti kunyika yepa yenyika dzimu anogona kunge aine zvaakaoneswa, ende ane zvaari kuzvitaurira. Saka tikatichizoramba kuThomas Mapfumo zvautaura nezvekunyepa unenge uchitaura saani. Thomas ataura nyaya yake ndo yatinongoteerera iyoyo.
Ipaiwo mashoko enyu kuvateereri vaMajongwe.
Sevana veZimbabwe, tinongotaura kuti aiwa music genre yechimurenga yarasikirwa zvikuru negamba, ende tinoti Lancelot Mapfumo munhu wekuti vanhu vanofanira kumurangarira, vanhu vanofanira kuenda kunomuvigawo, kana kuti vanhu vanofanira kurimemba mukugadzirwa kwemusic yechimurenga munhu anotori stakeholder. Ende isu tinofara zvikuru kuti munhu anonzi Lancelot Mapfumo akapinda akaexista segamba, ende tinofara zvikuru kuti auya kumusha kuzovigwa chokwadi ndechekuti ngatirangarirei kuti munhu anonzi Lancelot Mavhumo chipo chakabva kuna Mwari akaplaya role yake ende ngatimurumbidzei.
Avo vange vari sawira vemushi vaRaymond Majongwe vari parunare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nau anasi. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muIreland zviri kuchema zvichitevera kufa nemugovera kwababa nemwana wavo apo mushure mekuputika kwenzvimbo inotengwa peturo. Robert Garwe, uyo ange ane makore makumi mashanu, nemwanasikana wake Shona Flanagan Garwe, ange ane makore mashanu, vakafa vakaputika nzvimbo inotengwa peturo apo vakange vachitenga keke rokupemberera zuva rokuzvarwa kwaamai vaShona. Chronicle rinoti vanhu vatatu vakafa, vamwe gumi nevana vakakuvara zvakaitisisa mushure mekuponderana kwebhazi nerori padyo negwai usiku hwemusi hwemugovera. Bhazi rakanga rakatakura vanhu vakange vachibva kunhamo kuBulawayo. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Doko kumuondoro kuri kunzi vanhu vanoda kuregister vechidiki vanoda kuregister vakawanda zvokuti asi izvo zviri kunetsa kusei zvichinetsa zvorekuti chivheki ichechi chinotirobha ichechi chinhingi ichechi chikambani chinoti chikambani chepati chipati ichechi chevheki ichechi chitori chipati chakazvimirira hatichachide sei vanhu vachinetseko kuregister iye ichiti izvo tiri vanhu vakazvimirira kuti yezano pf ndozvomuchaita zenepamavhoti izvezvo isati mbonyarari kuzvitaura tichazvitaura chete kusvikira maona kuti izvo zvetinoita zvinozikanwa itai kuti izvo vanhu muvabudire pachena tizive kuti izvo imi mamusiri vanhu vakazvimiririra haisi kambani yakazvimiririra ngatende
vanhu vanotaura mugurupu munomu mustudio 7 kavataura zvakanaka kana uchisapota zanu usambogara wauya kuzotaura munomu uchisekenda zvinhu zvisingabatsiri nokuti imi munotendera kuti chero vadzimai venyu vakapedza gore rese vasina mabhurugwa emukati hazvina basa nokuti wajaira nhamo yacho iyoyo uchingowana $10 yokupiwa nezanupiefu uchienda kudoro wondopedza vhiki uri kudoro ukoko. Vana venyu kuti vageza here kana kuti vadiya upoyo hamuna basa nazvo izvozvo saka musambogara mapinda umu muchitaura zvina kana uri wezanu taura zvezanu ukoko kunoko hatidi kusangana nevanhu vanotaura zvinhu zvinonyangadza sitiriki nokuti ZANUPF yauraya nyika saka musauya kunoko muchitaura zvina kudero vanhu vachiurawa kune dzimwe nyika nokuda kwokutambura kwezimbabwe yaurawa nezanupiefu iwowo uya wotaura zvina hatizvidi izvizvi taurai kunze ukoko musambopinda kwatiri kunoti
toda kumbotaurawo nyaya nedzemhani dzekumasimudo kunana pekita wana chiremwa remwa vanhu vari kutsigira zanupiefu zanupiefu neitsigire chikoko mana hamuoni kubva 1980 marodhi acho hakuna marodhi mabhiriji akasiya avapana simiti ndomazvo mabhiriji zviriko hakuna mabhiriji kubva kunana nyika zvichitaura namakuvaza kuya kunana chiremwa remwa kunana benziswa kwana nyangambe chiumba sini hakuna kana marodhi but vanhu ndonashamusa nzviti pamberi nezanupiefu chii chinonzi zanupiefu vana vekumusha chinjai yava panguva yekuti zvinhu zvinake ngatichinje zvunhu inguva yedu vana vefana vechidiki ngatichinje zvunhu nokumbirisa kuti yai kunana chiremwa remwe kwana dzikita kweso hakuna kana marodhi but unoona nazviti pamberi nezanupiefu chii chinonzi zanupiefu iwo vana munhu akagwa chanzi yei muti pamberi nezanupiefu toshamisika serenini naye vana chifa chaunoramba chiti hanzi yei votera zanupiefu votera zanupiefu hakuna nemarodhi kumakoronga koronga kupera marodhi hakuna marodhi akapera kufa kudhara ngatichinje zvunhu vana vechidiki vakomana tisanyenge vari masidhara ezanupiefu
apo mukoma blessing namukomadana unoka unosimba here zvenyu ndine shoma zvoda kuta ava madhanga achiti kwanzi mhondi dzinombunyikidza vanhu hapana mwana womukomana nomusikana asiri mwana asi kuti chinoitika ndechekuti vanhu vanonga vabvumirana saka pokubvumirana apapa ndochibvawo pakuti munhu acho ari kubvumirana naye uri kubvumiranawona here ari mwana wati wabva wazoera wanditi ndopamukatoti munhu unotozotarisawo kwete kuti kwanzi mototi kwanzi mhondi saka munhu womukomana imhondi here kana kuti munhu wechisikana ndiye munhu kwa here munofanira kutarisisa kwese kwete kumirira mabato ekungoti kwai mumirira kutsikirira vamwe vana vechikomanawo nesuwo tiri vanhu ende futi zvinhu zvinobvumirwana hapana munhu anozosvika pakuzoti vatenderane kuita zvepabonde asingadi isi watorepwa munhu anototaura kutoti pane munhu wandimanikidza kutiti wati vatenda zvangu
makadini zvenyu muri kutaura nekomana nezitatenda manzvaigerero tiri kuno Cape Town ini zvekutaura zvangu nechiti mukomana ngapinde samusangapinzi kanoita kuno kukusouth africa kwatiri mabasa arikozvao but mugaro wachona ndoka wakatarangana zvisingaiti kutambudzika tatambura kunoko kuti tiende kumba kwachona toshatozi tiri kutamira matozenzi chavo so matozenzi atiri kutamira kunoko tiri kuchivhira dai tichimatambirawo kunyika kwedu aita tichimatambira kunyika kwedu dai zvirikoo
ndangodavo kungokomenda imwe nyaya yandiri kuona vanhu vachingokomenda regai mwana uyo arombe kana achinge aromba manje nyaya yainotendera kumunhu kuyauya akamubereki wemwana uyao ndokwainotendera iko kana vakange vojiwa mai neurombo hwemwana uyo vachazoziva zvaanoita vana baba ngatiregei kungoda kuti tinongomitisa vana vevanhu tamitisa vana vevanhu tobva tavasiya futi kana mwana uyo akura ndopamunozomuda regai mwana uyo arombe kwete kusora muchiti nganga yakamurombesa ndeyanga iri rongo aiwa mwana uyo ane ari street kid achigara mumabridji muyamuya mune mapamba mune tsvina mavana vachigara imimi mozotanga kutaura aromba iko zvino akuda kuromba pamwe pese maimbovakupiko moramba muchingotaura kuti dai arega kudaro dai arega kudaro indai momuchengeta mupe sadza vane vasina sadza vafana vachirarama upenyu hwakaoma vachinhonga magabadzi munguva vanomashayiwa vosera nenzara izvozvo azvirombera ma akuda kutaura zvisina basa zvokuti aromberei dai marega dai manosungisa nganga yacho saka imaida kuti nganga imurega achingogara netsvina ngaarombe regai anenyatsoromba chaiko agare yakachena munhu hama dzako munhu ukaita mwana wako musango ndane mwana wako kumba unomuchengeta uchimupasadza uchimuendesa kuchikoro kwete kuti mwana ane 10 years anoshaya kana mai mai havatorina mhosva baba ndova nemhosva
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Iko zvino tochipotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vanoratsamba kuSecurity Council vachikurudzira kuti sangano iri rishandise mauto aro echimbi-chimbi sekukumbira kwakaita nyika yeHaiti iyo iri kushungurudzwa nematsotsi akapakata zvombo. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Nyika Zimbabwe inoti Zimbabwe Broadcasting Corporation inofanirwa kuregerwa ichiita basa rayo zvakanaka pasina kupindira kwezvematongero enyika. Nyaya yemaZimbabwe Exemption Permit ichanzuka mumatare muSouth Africa kubva musi wa28 November kusvika musi wa1 December. Muimbi Lancelot Mafumo weBlacks Unlimited anotarisirwa kuradzikwa nhasi muHarare. Tasvika kumagumbo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti